Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu ndira 9/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zviri kundirwadza kuti izvozvi masiku visa akakwidzirwa maticha acho ari kutraika. Saka zviri kurwadza kuti school fees mwana ari kudzingwa kuchikoro kuvhurwa kwangoitwa zvikoro. But mari dzacho hakuna ende maticha haako kumabasa kwacho. Maschool fees ari kunzibvisai maschool fees saka toita sei munyika tibatsirewo sehurumende yatakasarudza mukati tisu tinokwanisa kubatsirai.
Vamwe vabereki vochema chema nemari dzechikoro dzavari kutadza kubhadhara. Zvinhu zvoramba zvakaita manyamamiri nerongo muzvipatara zvehurumende. Hurumende yodzinga vanhu mumapurazi avagere kumasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vabereki vakawanda vanoti havasi kufara nekuti zvimwe zvikoro zvakakwidza mari dzevana dzechikoro zvave kupa kuti vana vavo vadzingwe panguva iyo vadzidzisi vaswera vachitamba havo bhora pamahofisi egurukota rezvemari vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wavabereki ava, amai Irene Muzondo vekuActuras, vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekukwidzwa kwakaitwa mari yechikoro. Panguva iyo hurumende yakati zvikoro zvinofanira kutanga zvakumbira mvumo yekukwidza mari dzechikoro kwairi.
Headmistress vakati hanzi mari rifanwa kubva pa $15 ichienda pa $25. Handitika hazvisi kuita nekuda kwokuti isu hatina kuwedzerwa mari. Hanzi nekuda kwokuti kurudwa zvinhu zvakawanda zvinoda kuzotengwa pachikoro. Handiti but headmistress vakawana chikoro chakavakiwa chiripo hapana chavaka develop zvakangwana zviripo ndizvozvo hapana kana chavakaisa zvese vakangwana zviripo zvese toti 2 zvonzi hanzi mwana ari grade 2 anofawo kuita mabhuku 13 anomashandisa chii mwana inini mubereka handisi kukwanisa kutenga 2 choir rikuita $4.50 achinzi arikuda ma 2 choir 14 ndomawana kupi ma 2 choir yayo arikuda ma ballpoints arikuda makafa arikuda school fees arikuda kuzoenda kuchikoro kwacho adya arikuda school wear. Inini salary yangu inongori $300 yemurume wangu hapana payakakwira kubva 2016 kusvika nhasi.
Mumwe mubereki ane mwana anodzidza kuActuras zvakare, amai Margaret Muronzi, vanoti vana vavo vari kudzingwa kuzvikoro nepamusana pekukwidzwa kwemari dzechikoro idzi. Panguva iyo zvakare vadzidzisi vari kuramwa mabasa.
Zviri kundirwadza kuti izvozvi maschool fees akakwidzirwa maticha acho ari kutraika. Saka zviri kurwadza kuti school fees mwana ari kudzingwa kuchikoro kuvhurwa kwangoitwa zvikoro. But mari dzacho hakuna ende maticha haako kumabasa kwacho. Maschool fees ari kunzibvisai maschool fees saka toita sei munyika tibatsirewo sehurumende yatakasarudza mukati tisu tinokwanisa kubatsirai toita sei munyika yakasununguka.
Amai Tekla Bomba avo vanogara kuchitungwiza vakurudzirawo hurumende kuti ikurumidze kugadzirisa gakava riri pakati payo nevadzidzisi sezvo vachiti vana vari kunyora bvunzo gore rino ndivo vari kunyanyorasikirwa nenguva yekudzidza.
Ini hangu ndongokurudzira kuti hurumende dai yatarisa chichemo chevadzidzi nekuti zveshuwa zvinhu zvakaoma nenyu curriculum yakauya ishi vaticha ari kuomerwa zvakanyanya nekuti zvaakudiwa ipapo zvakawanda. Saka ivo vakakwidza maschool fees asi havasi kukwanisa kukwidza masalaries ematicha. Dai vapaongorora nekukurumidza ipapo sekuti inini mwana wangu akutonyoka grade 7 saka ndisingaexpecta kuti aite mwedzi wekutanga iwo uno asina ticha muclass.
Kunyange hazvo vabereki vari kugunun'una nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro. Nhengo dzesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ dzaswera dzichitamba bhora netsoro pamahofisi egurukota rezvemari vamutuli ncuve. Munyori mukuru muATUZ varobson chere vati vacharamba vari pamahofisi avancuve kudzamara bazi remari ranzwa zvichemo zvavo.
Nhasi sevadzidzisi tiri kutamba bhora pahofisi avamutuli ncuve nekuti patimetable yedu nhasi zuva remasports, saka tati tinoenderera mberi nemasports yayo tiri pano paofisi yavamutuli ncube. Zvese zvatinoita kuchikoro tinenge tichingozvitoo tiri pano, ndosaka kunyange tichitodzidzisa members of the public pachena tiri pano, nekuti tinotoziva dambudziko ravo rimwe chete neratinaro rekuti vana havasi kuzvikoro nenyaya yekushaya mafizi, wedu havasi kuzvikoro nenyaya yemari iyoyo.
Mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure vati vancuve vave kufanira kusiya basa sezvo vatadza kugadzirisa nhona dzavo sevarayiridzi pamwe nevashandi vose vehurumende.
Vamutuli vari kutiza vashandi vari kugara kumahotera vachidya mari, vachiflya vachienda kunana Switzerland vachidya mari dzenyika, havasati vaona nguva yekusangana nevashandi. Isu tiri pano kusvika vationa. Kana vatadza kutiona, chisara ndechekuti varesaine. Isu tiri kuda mari yedu maUnited States dollars.
Hatina kukwanisa kutaura navancuve pamwe nemunyori mubazi rezvemari vaGeorge Guva Matanga sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kupinda. Kunyange hazvo vashandi vehurumende avo vanosanganisirawo vana chiremba vari kuramwa mabasa vachiti vanoda kubhadharwa nemari yekunze, hurumende inoti homwe yayo yakaboka. Zvichakadai, masangano anomirira vashandi vehurumende akatarisirwa kuita musangano nehurumende mangwana kuti vazeye nyaya dzemari yemihoro pasi peNational Joint Negotiating Council NJNC. Kunyange hazvo masangano akaita seATUZ neProgressive Teachers Union of Zimbabwe akazivisa kuti haasi kuzopinda musangano uyu achiti boka reNJC harisi pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kusimuka munyika svondo rinouya vakananga kunyika shanu dzinoti Russia, Belarus, Azerbaijan, Kazakhstan neSwitzerland. Rwendo urwu ruri kuuya apo nyika yakatarisana nematambudziko makukutu anosanganisira kuramwa mabasa kwavana chiremba, kushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari uye kukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu. VaMnangagwa vakadimburira zororo ravo panzira vachiti vainge vachida kugadzirisa dambudziko ravana chiremba avo vakatanga kuramwa mabasa musi wa 1 zvita gore rapera, vachiti muzvipatara hamuna mushonga uye mari dzavari kutambiriswa dzishoma. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg, Dr. Pedzisai Ruhanya vati vaMnangagwa vari kusimuka panguva isiriyo.
Vakanga voenda kunana Belarus, vakaenda kuvasati vapresident. Vapresident vakaenda kufuti vakati vakasaina madeals, asi madeals acho vakasaina hatina zvatakaona zvakabatsira. Hatina kuona makambani akabva kunana Kazakhstan nana Belarus achiopena, hatina kuona mabasa achimuka, hatina kuona zvakabatsira mumaindastries kana mungava maagriculture, mungava mumanufacturing. Saka vane vachiengerawo zvimwe zvinhu zvinei nechokuita nokubudirira kweupfumi hwenyika nevanamuzava. Asi chatinoziva ndechekuti kubva vamugabe vari purezidendi, nyaya yematiriti emapurezidendi kuti vaenda kunyika yakati yakati itori fundraising yavo, nokuti vanobuda nemari dzakawandisa. Taiziva kuti mukuru wenyika paaibuda vamugabe vachipo vaitobuda nebetween 1.2 to 2 million per trip.
Asi mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba vaudza bepanhau reHerald kuti nzendo idzi dzakakosha zvikuru sezvo vaMnangagwa vari kuedza kuumba ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika. Panyaya yavana chiremba, munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vana chiremba vakawanda vatotanga kudzokera kumabasa.
Zviri kufamba chaizvo indesenzi yekuti kune vana chiremba vadzokera kubasa kuma mainly affected hospitals anga ariwo vana Mpilo UBH, Parirenyatwane Central neHarare Central. As you sekuruziva kune pamungaita vazhinji mamwe mahospitals mazhinji angasina kunyanya affectwa nemastrike, saka kune vadzokera, vamwe havana kudzokera zvavo nhasi.
VaMangwana vatiwo hurumende yatenga mishonga yakawanda yekuendesa kuzvipatara sezviri kudiwa navana chiremba ava.
Mishonga yekutengwa iri kuenda kumatura. Munegotiations andiri kukuudza kuti takanga takagara. Musore wese watakatsaura chitaura navana chiremba. Hapana kana mumwe wavo akamesena nyaya yemishonga iyoyo. Hapana akambotaura nyaya yemishonga. Nyaya yavo yange kuri kuti tipe izvo. Tiitire izvo.
Hurumende iri kuvimbisawo vashandi vayo vose kusanganisira vana chiremba kuti ichawedzera mari dzavari kutambira muna kubvumbi. Asi mubati wehomwe mubazi reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Prince Butau, vanoti havana chivimbo nezviri kutaurwa nehurumende.
Ya, muna kubvumbi zvakafanana nekuti in 2014 tanga takabvumirana nehurumende kuti our on-call allowance achange ari pa $10. Asi hazvina kunge zvaitwa kubva muna 2014. So isu tiri kuti hurumende inofanira kunyora pasi.
Zvichakadaro, bazi rezveutano raumba matare ari kutonga vana chiremba vari kuda kudzoka kumabasa sezvo richiti kuramwa mabasa kwavo kwainge kusiri pamutemo. Izvi zvaunza kunetsana kwakanyanya pakati pehurumende navana chiremba uye vana chiremba pachezvavo. Zviri kuratidza kuti panenge pave nezinyekenyeke musangano iri, vamwe vachidzokera vamwe vachiramba. Asi vana chiremba vanoti vanogona kungoshanda kaviri pasvondo zvichemo zvavo zvichigadziriswa. Mangwana ndipo pari kutarisirwa kuti panenge panyatsojeka kuti kuratidzira uku kwamira papi. Vana chiremba vanga vari musangano pataenda kumhepo. Muri dziri munzvimbo yesikato mudunhu remasvingo dzapiwa mazuva manomwe ekuti dzibve mupurazi madziri kugara iro rave nemurungu iro vakatorera mumwe murungu munguva yehondo yeminda. Hurumende inoti vanhu ava vakatora minda iyi zviri pamutemo. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Sadunhu wenzvimbo yesikato mumasvingo vatatisoni haruzivishe pamwe nasabhuku Henry Makusha vasungwa nhasi mushure mekuramba kusaina magwaro abva kuhurumende yekuti vaudze vanhu vavo kuti vaibude muminda iyi. Asi nyanzvi munyaya dzemutemo dzinoti mapurisa akanganisa zvikuru kusunga vanhu ava. Mutauriri wemapurisa mudunhu remasvingo Inspector Charity Mazula vati havasi kuziva nezvekusungwa kwavo haruzivishe pamwe navamakusha vachiti vanga vasiri muhofisi. Nzvimbo yesikato ine mabhuku manomwe anoti Muza Chikutuva, Manunure, Makasva Banga, Stole nderekwamutukutira. Mhuri dziri mumabhuku manomwe aya dzikabatanidzwa dzinoita vanhu vanosvika zviuru zvishanu. Mugari wemubhuku rekwaChikutuva vaEdmo Matarano vanyunyuta zvikuru nekudzingwa kwavari kuitwa munzvimbo yavo nehurumende yebato ravo ravati vakatsigira kuti ridzoke panyangamusarudzo dzegore rapera.
Isisu kunzi tinoinda hatigoni kuinda tisina kwatinoinda nekuti hatisi shiri. Shiri ndiyo inongonzi you can go nowhere. Inondoona umwe muti wokuvaka isi hatisi shiri. We are here. Tozobviswa muno muna president vachitiudza kuti tinoindepi. Not those people working in president. Vari kusevenza asi hapana vanhu vatakavhotera. Isi toda vanhu vatakavhotera must be there. Ndobva tibudza kuti this program is belongs to us. You go to this place. Without place to go, never go.
Hurumende kubudikidza negurukuta rezvebazi rezveminda nezvekurimwa vapirenzi shiri vakati vachabvisa vanhu vakazvigarisa voga nekuti vakatyora chikamu chemutemo wegazetted land act. Mutsamba dzapuwa vagari ava dzakabva kubazi iri. Hurumende inoti vagari ava vakazvigarisa zvisiri pamuteme uye vakasvika musi wa15 ndira vasati vabva vachasungwa vachiendeswa kumatare edzimhosva. Mumwe mugari amai kundai haruzivishe vanoti ivo hurumende iri kuvadzinga munzvimbo yemadziteteguru avo.
Nekuti isi tichigara pano tagara panzvimbo yemadziteteguru edu, saka nei vachiba kodzero dzedu noruzivo rwedu. Isu hatina kugara tega pano, tagara nokuda kwokuti ndipo panzvimbo yemadziteteguru edu ine yatakagara inei. Uye kana muchisvika imi muchisvika muchiti vanhu ibvai, munovati vanoendepi? Uye after all vanhu ava ndo vanhu vomusangano veZANUPF. Kuno kwese uku hakuna vanhu veMDC, vanhu veZANUPF. Munoda kushungurudza here? Muri kurwa here nomusangano kana kuti muri kurwa nei? Apa ina handichazivi kuti hurumende nomusangano ndezvipi. Handichatozivi different ipapa. kuti zvazvipi.
Vamwe vataura neStudio 7 vanoti vave nemakore gumi nemaseri vachigara munzvimbo iyi uye vakavaka misha yavo yakakura vachishandisa mari dzakawanda nekudaro havangasiyi kana kuputsa misha iyi sezvo hurumende isina kuvaudza kuti chavaripa here kana kuvapa imwe nzvimbo yekugara. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu mumasvingo vaOmen Mafa vati hurumende yaita zvisiri pamutemo nekuti bumbiro remutemo yenyika haribvumidzi kudzinga vanhu vasina kupiwa mvumo nedare repamusoro redzimhosva uye haina kutevedzera gwara remutemo zvakakwana.
Zvaitawo nehurumende havana kutevedzera mutemo particularly section 71 yebumbiro redu remutemo unova mutemo mukuru unotaura iwo kuti hurumende inofanira kupa vanhu a reasonable notice. Iyi tsamba iyi iri kutadza pane 7 days chete dzekuti vanhu vabve ivo vane over 20 years vachigara ipapo. Saka one tsamba iyoyo haisi kupa reasonable notice. Chechitwo government iri kuti iwo vakagara zviri unlawful. Izvozvo chete zvinogona kutitemenwa nedare kuti magariro akaita vanhu ava zviri anlofu here or zviri lofu. Saka dare government yaenda kukoti iita application yekudzinga vanhu kana yagrandiwa izobudisa vanhu. Saka tsamba iyo haina haihold water pamutemo.
Studio haina kwanisa kunzwa kuna vashiri divi ravo panyaya iyi asi vagari ava vanoti havazozotevedzera zviri mutsamba dzavapiwa uye vakatogadzirira kusungwa. Vagari ava vakatora purazi rainzi muzero iro raiva ravanomen Richards mugore ra2000. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzvina bhizimisi ane mukurumbira aine makore makumi mana nemana vaAndre Rajoelina vatambirwa nedare repamusoro remumadhagascar semunhu akakunda musarudzo yemutungamiriro yenyika yakadzokororwa muna zvita munyika iyi. Varume vekuChina vana nemumwewo munhu avo vari kupomerwa mhosva yekuwanikwa vaine misoro yemhuka dzakaurayiwa zvisiri pamutemo vamiswa pamberi pematare edzimhosva muKenya nhasi. Mutambi wenhabvu Mohamed Salah wekuEgypt ndiye adomwa kuva mutambi wemuAfrica akatamba zvinonwisa mvura kudarika vamwe vose. Akandike chipiri makore akatevedzana Salah achihwina mubayiro uyu. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakatora mashoko nezuro manheru vachiti vanhu vari kupotera muAmerica vachibva nekuMexico vaive kukanganisa magariro evanhu vemuAmerica nekudaro vanoda kuti pavakwe mudhuri kumuganhu wenyika mbiri idzi. Asi bato reDemocratic Party rakati aya asi mashoko echokwadi. Kunetsana kwavaTrump nemaDemocrats kwapa kuti hurumende yeAmerica ivhare mamapazi ehurumende sezvo budget risati ratambirwa navaTrump. VaTrump vanoti vari kuda mari inosvika mabhiriyoni mashanu kuti vavake mudhuri uyu vachiti izvi zvikasaitwa havasi kuzoisa runyoro rwavo pabudget. Izvi zvapa kuti mamwe mapazi ehurumende aramba akavharwa. Vashandi vehurumende vanopfuura zviuru mazana masere vari kungoenda kumabasa asi vasingatambiriswe mari. VaTrump vati kunetsana uku kuri kukonzerwa nevebato remaDemocrats.
Democrats in Congress have refused to acknowledge the crisis. And they have refused to provide our brave border agents with the tools they desperately need to protect our families and our nation. The federal government remains shut down for one reason and one reason only, because Democrats will not fund border security.
Mapazi ehurumende akavharwa nenyaya yemaDemocrats ari kuda kuita zvematongero enyika. Asi ndavadaidza kuti tiite nhaurirano kuti tigadzirise nyaya iyi.
Vaenderera mberi vachiti munyika mavo vanhu vari kuurayiwa nevanhu vari kungopinda muAmerica zvisina mvumo.
Our southern border is a pipeline for vast quantities of illegal drugs including meth, heroin, cocaine, and fentanyl. Every week, 300 of our citizens are killed by heroin alone.
Muganhu wedu wekuchamembe uri kupinzwa zvinodhaka uye vanhu vakawanda vari kufa nenyaya yezvinodhaka izvi.
Asi vachipindura mashoko aya, mutauriri wedare reHouse of Representatives vari nhengo yemaDemocrats amai Nancy Pelosi vati handichokwadi kuti kune dambudziko kumuganhu weAmerica neMexico.
The fact is, we all agree we need to secure our borders while honoring our values. We can build the infrastructure and roads at our ports of entry. We can install new technology to scan.
Tinokwanisa kuvhura hurumende toenderera mberi nekutaurirana panyaya yekuvaka mudhuri. Asi zvemudhuri handizvo zvinoratidza chimiro chedu sevanhu vemuAmerica.
Vashorawo vaTrump vachiti vari kubata unapwa vashandi vehurumende. Vanotungamira bato remaDemocrats mudare reSenate vaChuck Schumer vataurawo vachishoropodza mashoko avaTrump. Vashuma vati zviri kuitwa navaTrump hazvienderane netsika nemagariro evanhu vemuAmerica. Vashuma vatiwo zviri nani kuti hurumende ivhure mapazi akavharwa nhaurirano dzichienderera mberi.
My fellow Americans, there is no challenge so great that our nation cannot rise to meet it. We can reopen the government and continue to work through disagreements over policy. We can secure our border without an ineffective, expensive wall, and we can welcome legal immigrants and refugees without compromising safety and security. The symbol of America should be the Statue of Liberty, not a 30-foot wall. So our suggestion is a simple one. Mr. President, reopen the government.
Tiri nyika yeupoteri nerunyararo.
Mukuziya mashoko avaTrump aya, tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu muzvare Lucy Chivasa, avo vari muno muAmerica kubva kuZimbabwe pasi pechirongwa cheHubert H. Humphrey Fellowship Program. Pari zvino muzvare Chivasa vari kumuganhu weAmerica neMexico kuTexas.
Tanda kutombotariswa kuti is there really a crisis that is going to be solved by that wall? Because vanga vane mastatistics ava avapa kuti vanhu vanouya munyika ndo vanoita mhosva dzakawanda kana ndo vanoita mhosva idzi. But it's not only vanhu vanenge vachishanya munyika mavo kana kuti vanhu vanenge vakapotera munyika mavo vanoita mhosva idzodzo. They are also vagari vagara vari vemo vanoitawo chi mhosva idzodzo. Saka I think in the long term panongofanira kuva nemutemo. For example, nyaya yekuti panenge pachishanda vanhu vanenge vasina mapepa akakwana, it's better I think kuti paine mutemo uno dzivirira vacho vanenge vachivapa basa kana kuti vacho vanenge vachishanda navo.
Mukuedza kusimbisa nekutsvaga rutsigiro rwekuti vakwanise kuvaka mudhuri uyu, vaTrump vari kutarisirwa kushanyira guta reMcAllen kuTexas nemusi wechina.
Tichiri panyaya yekuvharwa kwemamwe mapazi ehurumende yeAmerica, imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio, Professor Elliot Masocha vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti zviri kuitika muAmerica chiratidzo chekutonga kwejekerere, sezvo mutungamiri wenyika asingaite madiro aJorgina achitonga achinzwawo pfungwa dzevamwe.
Izvi zvinenge zvichireva kuti mapazi ehurumende akaita semanational parks, kana kuri kuZimbabwe tinoziva manational parks anana Hwange National Park, vana Victoria Falls National Park, vana Kyle Recreational National Parks, anenge ari ehurumende iwayo, namapazi akaita sana immigration, zvose izvozvezvo zvinenge zvisina mari inoendako. Hakutorina vanhu vanoshanda kumapaki ikoko, vanenge vasingakwanisi kuenda kumabasa, vachitonzi mabasa enyika zvino akamira, hamusi kukwanisa kuuya kumabasa. Asi kwozoita pamwe mapazi ehurumende anoti chero vasingahori vanotongonzi ngavainde vakamirira mari yavo kuti izokwanisa kuuya kana hurumende yadi yavhurwa.
Izvi zvinokonzerwa nei kuti hurumende isvike pakuvharwa?
Izvi zvinokonzerwa nokuti mamirirano ematongerwo anoitwa nyika yeAmerica ndeyekuti purezidhendi unova ndiye mukuru wehurumende haana simba rokungonokora mari achiti wava kudiwa kuhoresa vashandi vehurumende. Mari yake yokurana hurumende yokutonga inotouya ichiita bhijana bhijana, yavhoterwa kubva kumaHouse of Representatives yozobvapo yovhoterwa kumasenata, yozobvapo yoenda kuwhite house ikokoko kuna president vondo wona kuti havarobvuma here budget yavapuwa iyi. Saka hapana bazi pamapazi matatu ipapo rinonzi rakasimba kudarika rimwe bazi. President chaiye unongova president usina homwe yemari yaanokwanisa kuti ndotora pandongodira.
Kuti zvipere izvi hurumende izururwe, chii chinofanira kuitwa?
Panofanira kunge pachiwirirano. Chinofanira kuitwa pachandinoona nokurudzira ndechokuti ngapave nemari inoiswa kumapazi akavharwa iwayaya, vozotaurirana zvavo zvemakakatona aripo okuvaka mudhuri kuboda kuti vanhu vasapinda, nokuti ndo pane makakatano ipapo. President vari kuti bhajeti yamondipo ndivhure hurumende inofanira kunge ine mari yokuvaka mudhuri.
Pane chingadzidzwa here nevatungamiriri vemuAfrica kana kuti zvikuru sei muZimbabwe?
Vanofanira kunge vachikwanisa kudzidza zvinhu zvakawanda chaizvo kuti pamapazi ehurumende ari kuZimbabwe kubvira kwatoti presidium kuna na president kuna mavhaisi avo neofisi dzavo nama MP nama senator uko, hapana bazi rinofanira kunge richikura kudarika rimwe kana kuti president kuti hafaniri kuva nemasimba akanyanyanyanya kudarika vamwe vose. Hazvizokwanisi kuti nyika itongeke zvinomutserendende. Nyika inotongwa navanhu vamapazi ose, saka tinofanira kudzidza kuti nyika ndeyedu tose, zvisinei nokuti ndiri weMDC, zvisinei nokuti ndiri weZANU-PF. Kukritisaiza munhu, kushora mutungamiriri wepati yako, handi kumuvenga asi kuti kudi kutaridzana gwara kwaro.
Avo vanga vari mudzidzisi wezvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunare kuOhio muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7. Chirongwa cheDiaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa nyaya yekuvharwa kumamapazi ehurumende muAmerica uye nyaya yemabatirwo anoitwa vapoteri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Nago kambo Sean Timba kubva kuna Sulumana Chimbetu na Ja Praise atavatasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vabereki vochema-chema nemari dzechikoro dzavari kutadza kubhadhara. Zvinhu zvoramba zvakaita manyamamiri nerongo muzvipatara zvehurumende. Hurumende yodzinga vanhu mumapurazi avagere kumasvingo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Musakanganwi kunzwa nhau dzedu na 6 mangwanani dzamunenge muchipakurirwa naJonga Kadebiri.
Tabva, tashuka kumagumu yichirongwa chedu. Ndokusia hii, mwina standekile mshanga munau ze isindebele inindini Blessing Zulu.
Soko isika tisenda bakufu.